kwazwai muri ya Zimbabwe ndo kuchingamidzai kuchirongwa
chevechidiki chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vachiita zvakasiyana siyana vari kwavari. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tawana mukana wekukurukura na muzvare Shalim Chekenya vesangano reStand Foundation vanorwira kodzero dzemwanasikana avo vakashanya kuAmerica kumusangano weHuman Rights Summit for Youth uri kuitwa neUnited Nations kuUN Headquarters muNew York muno muAmerica.
Vanzvadzi, mungatiudze here kuti sei muri kuAmerica?
Takauya kuno kuAmerica nepurogiramu inonzi Youth for Human Rights, yainge ine musangano kuUnited Nations Headquarters wekumirira kodzero dzevanhu pasi rose.
Imimi makauya muri ani? Tiri kunzwa kuti mune sangano renyu ramunomhanya naro kuZimbabwe reStand Foundation. Vateereri vangangode kunzwisisa kuti muri kusangana papi neStand Foundation.
Inini ndiri mutungamiriri weorganization inonzi Stand Foundation Church. Organization iyi inomirira kodzero dzevanasikana nevanhukadzi. Tinomirira kodzero dzavo muchikoro, tinomirira kodzero dzavo munyaya dzeeconomic empowerment, tinomirira kodzero dzavo mune maissue anoaffecta society, masocial issues.
Izvi makazvitanga rini izvi?
Ndane makore mana ndichizviita izvi.
Muchizvitanga, chakakusundai kuti mufunge kuti vanasikana vanoda kurwirwa kodzero dzavo chii?
Ini ndiri student yekuChinoyi University. Pane zvakawanda zvandaiona zvaiitika kune vanasikana. Vamwe vaitadza kupedza chikoro chavo nokuti vari kushaya mari. Vamwe vaipedzeserawo vakutsvagawo nzira dzisina kunaka kuti vangopedzesa chikoro chavo kana kuwana chikafu chaicho. Saka unoona kuti zvoni izvi zvinhu zvaiaffecta vanavasikana zvakanyanya streki. Nekufambawo kwanenge ndichitione kuonawo zvinhu zvanenge ndichionawo, ndaiona kuti kodzero dzevanasikana hadzina kunatsoti tsarukanei. Ndosaka ndakatanga organization iyi.
Saka kubva pamakatanga kusvika pari zvino, mungati sangano renyu rakura zvakadini muZimbabwe?
Sangano iri rati kurei, tafamba tapatina ne maorganization makuru muZimbabwe. Tafamba kunzvimbo dzakasiyana siyana, tikasvika masvingo, tikasvika Mutare, tikasvika Gweru, tikafamba Harare yese, dzimwe nzvimbo dzeHarare tichiita atinoti madialogue ekudiscussa women and girls issues zvinenge zvichivaaffecta mucommunity. Izvi tichiita nevakuru vemuhurumende nemaorganization anoshandawo mumacommunities aya kuti tione kuti vanasikana tinovabatsira sei.
Saka kuno kwamauya kuNew York kumusangano wevechidiki wamatitsanangurira nezvavo uyu, chamuri kutarisira kudzokera nacho kumusha chii?
Sangano iri reHuman Rights, kodzero dzevanhu, richandibatsira zvizhinji kuti ndikwanise kudistributa information yemahuman rights kuti munhu wese anofanira kunge achiziva mahuman rights ake, kuti vakuru vemakambani, pane nyaya mazuva ano dzinoitika streki dzeinonzi sexual harassment muzvikoro kana kuti mumabasa. Saka sangano iri rakatipa mahuman rights package ekuti tinokwanisa kunodzidzisa vanhu vari mumabasa, vari mumazvikoro mirirano nekodzero dzevanhu.
Mashoko amungapewo kune vamwe vechidiki vari kunze uko vanokutarisaiwo vachiti dai tikakura tizoitawo sasisishaleni ndeyekuti kudii?
Inini ndinongoti kana une zvaunenge zviri pamwoyo mako unofanira kungoramba uchishingirira kusvikira zvaita, nokutiwo zvinezvi nenyaya dzatoita dzekumirira vanhu tafamba nyika dzakasiyana siyana tichingomiririra kodzero idzodzo. Zvinhu zvakanaka kuti ukwanise kuchengetedza kana kumiririra mumwe wako musociety maunogara imomo. Saka ndinongo kurudzira vana vechidiki kuti zvakanaka kuita zvinhu zvinobatsira mumwe munhu.
Aiwa, ndokutendai zvikuru. Takatobatana nemi zvakare mune zvimwe zvikamu zvinoteerera.
Maita basa vatiriri nekuteerera. Tinoonana zvakare.
Muri yeZimbabwe ndokutendai nekunge mange muine su muchirongwa chisvondo rino chevechidiki. Matsvangadzi kurukurana muzvare Shalin cheKenya veStand Foundation inorwira kodzero dzemwanasikana vari kuZimbabwe. Tosangana zvakare svondo rinouya ndichiuyazve nechimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.